Vaviri ava vanoti Dr. Shannon Smith vanoemtevedzeri wemunyori anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika pamwe navaStephen Feldstein vanoemtevedzeri wemunyori anoona nezvekodzero dzevanhu pamwe nevashandi mubazi reBureau of Democracy vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu. Vapa kupambwa kwavaitaidza marasi emuenzaniso vakati izvi hazvina kunaka zvachose. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nevemabhizimisi misi vaFeldstein vati America inoshushikana kuti vanhuwo zvavo vemasangano akazvimirira vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevatapi venhau vari kumbunyikidzwa pamwe nekutadziswa kuita basa ravo vasingavhiringidzwe. Vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite zvese zvainokwanisa kutsvaga vadzamara pamwe nekuzivisa veruzhinji zvainenge yawana sezvakaturwa nedare repamusoro. Dr. Smith vati vakaita musangano negurukota rezvemari nezuro vapatrick Chinamasa chinangwa chavo chiri chekuda kubatsira Zimbabwe kuti ikwezve mabhizimisi vekunze kuitira kuti upfumi hwenyika hubudirire. Vati mumusangano wavo vakatarisa nzira dzakasiyana-siyana dzingaite kuti Zimbabwe irerutse mafambisirwo emabhizimisi zvisina zvipingaidzo.
Zimbabwe is a significant country in Southern Africa, and so you know we came in.
Mfangano wedu negurukota rezvemari taitarisa nzira dzingaita kuti vemabhizimisi vashande zvakanaka kana kuti ease of doing business, nokuti ndozvinotarisirwa nemakambani asati auya munyika.
VaFeldstein vati urongwa hwakaudza vachinamasa kuti kana hurumende ikahuita hunoratidza kuti hurumende yakazvipira sei kutevedza mutemo pamwe nekuchengetedza vemabhizimisi. Vati kusaremekedza mutemo muZimbabwe kuri kuitawo kuti vemabhizimisi vasauye. Vaviri ava vati kunyange hazvo vari kukurudzira vemabhizimisi vekuAmerica kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi, vanhu ava vanotanga vatarisa kuti nyika ine mitemo inochengetedza mabhizimisi avo here kana kuti kwete. Pari zvino bhanga repasi rese World Bank rinoti Zimbabwe ndeimwe nyika pasi rese dzisina kunaka kuita bhizimisi. Kunyange hazvo shamwari dzeAmerica dzakaita seEuropean Union dzakabvisa zvirango zveupfumi zvange zvakatemerwa Zimbabwe, Dr. Smith vati havana kuuya muZimbabwe kuzosandura mutemo wokudyidzana kweAmerica neZimbabwe, uye vati nyika yavo ichashanda nevanhu vemuZimbabwe kuti nyika yavo ibudirire. America ndeimwe yenyika dzakatemera zvirango zveupfumi kumutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe nevamwe vavo, uye inoti zvirango izvi zvicharamba zviripo kudzamara vaMugabe nehurumende yavo vatanga kuremekedza kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakachena. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kushanya kwevaviri ava kunoratidza kuti America inoda kugadzirisa ushamwari hwayo neZimbabwe, asi hapana chinosanduka munguva pfupi inotevera sezvo Zimbabwe ichiramba ichityora kodzero dzevanhu. Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vanoti kushanya kwevaviri ava kuchaita kuti vaone kuti hapana chati chanyanyoshanduka muZimbabwe.
I don't think this particular visit can give us hope that this government is going to change its heart.
Zvandingangotaura ndezvekuti kushanya kwavo kungangobetseravo sezvo kwaitwa panguva iyo Zimbabwe iri pamatambudziko patikurei kunyanya sei takatarisana nebumbiro izvaro mutemo iro rinotaura zviga zvisiri kuzadziswa nehurumende yeZimbabwe.
Vaviri ava vari kushanya muZimbabwe kumazuva mana apo vari kuita misangano nemakurukota ehurumende vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiongorora mamiriro ezvinhu munyaya dzezvekodzero dzavanhu nedzimwe dzakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima nezuro vakaudza Voice of America Africa Service kuti Zimbabwe inoda chose kudyidzana neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.